kuratidzira muNew York apa United Nations headquarters kuratidzira tichitarisa zviri kuitika kumusha kumbunyikidzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nehurumende yavamunangagwa kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuitwa vana veZimbabwe kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuita vatungamiriri vemacivic society organizations nevatungamiriri vebato rinopikisa guru reMDC vatungamiriri vanongosungwa vanongouya vachitorwa mudzimba dzavo vosungwa pasina zvavanenge vatadza vamwewo ndo vari kuabdactwa sezvakaitwa dokta vakangotorwa vakangoabdactwa hapana mhosva yavakaudzwa havasirivo vega vazhinji vanhu vari kungotorwa mudzimba dzavo vachinorohwa vachinoita sei saka ndo zvatiri kuratidzira izvozvo kuti tizivise pasi rose kuti ndo zviri kuitika muZimbabwe ndo utongi hutsva huri kutaurwa navamunangagwa vanenge vachiudza vanhu tiri kuona kuti vatongera vava vari kuita vakangofanana navamugabe tiri kutogona kutoti vakatonyanyisa pane zvaiitwa navamugabe
muri kutarisira vanhu vari kubva kunzvimbo dzipi nedzipi
tiri kutarisira vanhu vanobva kucanada totarisira vemumuamerica vakawanda wanda vose vasumuke vana veZimbabwe tiri kutarisirawo zvakare vamwe vari kubva kuunited kingdom chairman weunited kingdom province vatamburuka vakatosvika muno nezuro kuuya kuzobatsira kuti tiratidzire pamwe chete
pane vamwe vanyarikani here tambonzwa kuti muimbi Thomas Mapfumo anenge ainemi kune vamwe here vanyarikani vachange vari pachiitiko ichi
tiri kutarisira dr Thomas Mapfumo kuti vanenge varipo na Deputy Secretary, Organizing Secretary wedu vabhondo Honorable Hepmore Chidziva vanenge varipo zvakare ipapo
munoona kuratidzira uku kuchibatsira here
ini ndinoti hongu kunobatsira ende zvinoenderana neurongwa hwedu vatine vatinawo mubato redu reMDC hwekuratidzira hwekuratidza nyika dzose dzepasi rose kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe ende kutiwo vanhu venyika idzodzo vaone kuti zvinhu zviri kutaurwa navamunangagwa inhema hakuna imwe nzira yatinokwanisa kuratidza kuti tiratidze vanhu veUnited Nations kana kuti vedzimwe nyika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune udzvanyiriri munyika medu hapana imwe nzira yatinokwanisa kuita inopfuura kuenda tichinoratidzira.